Ya kudzidza vanhu muZimbabwe dziri kutyorwa and sezviri kutaura gwara iroro hapana chakachinja. Iko zvino tinoziva kuti mitemo yakawanda muZimbabwe haina kualainwa neconstitution. Vanhu varamba vachingosungwa zvisina sarukano and vanhu vakawanda vari kungosungirwa zvekare nyaya dzimwe dzechisiri kana mhosva. And tichitarisa zvekare kuright yokudemonstrata is very very limited muZimbabwe and takaona zvekare munguva yepfupfupi yapfuura this year chaiyo chaiyo kuchisungwa vanhu vakawanda kusanganisira vanhu vakasungwa pakauya musangano wesadhiki nekumasuro.
Asika tinonzwa Zimbabwe ichitaura kuti aiwa chinoita kuti munhu anga achisungwa inyaya yekuti atyora mutemo hazvisi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika. Zvingati here kuti nyika isazotevera vanhu vanenge vachityora mutemo nekutya kuti ingazonzi haisi kutevera kodzero dzevanhu?
Aiwa, vanhu vanofanwa vachityora mutemo vanofanwa kusungwa kana mutemo wacho uchitaridza kuti vanhu vari kutyora. Because tichitarisa kuti vanhu muZimbabwe vakanyanya vacho vari kungosungwa vanhu vanopikisa hurumende ende vanhu vacho vanenge vachisungirwa kuita zvinhu zvisiri yatingati mhosva in terms of the constitution. Constitution yedu inopa vanhu kodzero yokudemonstrata peacefully, but tinoona kuti Zimbabwe inoramba ichingoshandisa mitemo yakudhara yokusunga vanhu. Tisaka tichizoona kuti vanhu vakawanda vanosungwa ipapapa vamwe vacho vanobata vasina mhosva. Saka zvinotaridza kuti hurumende haisi kana serious nekodzero dzevanhu, haisi serious nokugadzirisa mutemo wayo kuti ialaine neconstitution, ialaine nekodzero dzinoremekedzwa pasi rese.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe nehurumende kuitira kuti inge ichivandudza chimiro chenyika panyaya dzekodzero dzevanhu apa?
Ya, hurumende inofanira kukoshesa atingati massive rights yaya. Because hapana nyika kana kuti hurumende ingatonge vanhu vasiri kutaurawo nehurumende yacho kuti aiwa izvi zvamuri kuita izvi hazvina kumira zvakanaka. Inofanira kukumbiridza iyayo atingati mafreedoms yaya kuitira kuti kana vanhu vakuzointeractawo nehurumende and hurumende ichizochinjawo zvinenge zvataura vanhu, vanhu vaone kuti hurumende iri kuteerera. But iko zvino hurumende yedu iri kuonekwa senge hurumende isingateereri vanhu vayo, iri kuonekwa singe hurumende isingambotokoshesi yatingati massive rights yaya. Takachinjwa ipapo pekuti hurumende haisungi vanhu vachisungirwa kuita zvinhu zviri pamubumbiro remutemo. I think zvinhu zvinokwanisa kuchinja.